mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vatise maonero avo kunyange hazvo gweta rava Nelson Chamisa vatava nemupofu vakapa umbo hwakakwana hunoratidza kusabatwa zvakanaka kwakaitwa sarudzo dare rakaratidza kuve rakarerekera kudivi remutungamiri wezanu PF vaemazon Mnangagwa pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC
vakapa umbo hwakakwana asi dare rakataridza kuzada kutambira umbo ihwohwo vachida kusimbirira pakuti havana umbo hwakakwana tichikuona zvakare dare richibata magweta ezek nezanu PF nemaoko akanyorovera vachitadza kuvabvunza zvakasimba kuti umbo hunyatsobuda pachena kuti sarudzo dzinabata zvakanaka tikuvaona vachipiwa nguva yakareba kudarika UNDC Alliance
vamaposa vati vanoona zvisina maturo kuti dare ritarisire kuti gweta ravachamisa raikwanisa kuwana umbowo hwakakwana kusanganisira hwaibva kuzek iyo zek yacho iri iyo yaipomerwa mhosva yekusabata sarudzo nemazvo izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Spambi uyo atizvainetsa kuti gweta ravachamisa rikwanise kupa umbowo hunopfuura hwarakapa
unofunga kuti wewe ungakwanisa here kunotora umbowo kumunhu anova ndiwo akahushengeta anova ndiwo auri kugusana naye ndiwo akastodyeni wezvinhu zvese ndi unonomutorera sei haisi criminal offense kai yekunzi unonzi watiratidzawo kuti izvo zvakafamba sei iyi nyaya yemaelections yekunzi kana achitaura kuti kuriga kureva kuti munhu anozviita clandestinely haaizvitiri openly saka kuita kwazvaitwa izvi iwe haunganokwanisi kuvhukunura zvinhu zvakaitwa murima wazviusa during the daylight hazvikwanisiki
munyori mukuru wesangano reibechi likazulu vampusopfuzwayo vanoti semaonero avakaita gweta ravachamisa rakakwanisa kupa umbowo hwakakwana vachiti zek yakasara isina kupindura zvakawanda zvakakosha kusanganisira kuti sei yakachinja zvakabuda musarudzo katatu
ndofunga kuti pane nyaya nekuti vaterera maissues that were raised by Chamisa's lawyer that there are 3,000 people who voted in a polling station and the Zec's lawyer did not dispute it. So umvuzo ndeyokuti vavhepi those 3,000 when polling station yange ichifanira kuva nevanhu 1,000 or less. The other thing is intimidation yange yaitwa na maw veterans before the sitting of the court. Mvuzo ndeyokuti sei maw veterans atanga kutyityidzira Chamisa Biti and Thabani Mpofu and Robert Mugabe.
Nhengo yeCentral Committee yebato rezanu PF vaJoseph Chuma vati semaonero avo magweta emativi ose akaratidza unyanzvi pakutaura nyaya yavo mudare vachitiwo majaji akaratidzawo kuti vanogona basa ravo asi vaChuma vati zviri pachena kuti divi ravachamisa rakatadza kupa umbowo hwakakwana vachitiwo vanotarisira kuti mangwana dare richapa mutongo unofadza bato ravo
semunhu anga akatirirawo ndichiteedzera mafambiro ezvinhu ndatoona kunge aiwa isusu divi redu rezanu PF tichatova nemufaro mukuru mangwana pakusara pekuti divi raadvocate Chamisa nevanhu vake vealliance vauya kudare vasina kugadzirira zvomene saka koti haisi yekabanga kabanga koti ndeyekuti iyo inoongorora zvinhu zviripo zvatoti nechirungu actual evidence.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Lulu Harris vanoti pave nenguva matare munyika achionekwa seakarerekera kubato rave nenguva richitonga rezanu PF vachitiwo zvakaitika munyika zvinopa mukana wekuti vatongi vedare vadzorere chiremera chinofanirwa kupiwa matare vachiratidza kuti havana divi ravakarerekera. Dare reConstitutional Court riri kutura mutongo waro mangwana uye vamwe kusanganisira sangano reZimbabwe Council of Churches vari kukurudzira veruzhinji munyika kuti vatambire zvinenge zvaturwa mudare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Isha.